Mubatanidzwa wemadzimai unonzi Women of Dominion unopindwa nemunhu wese muZimbabwean wese, muAnglican, muRoman Catholic, muMethodist, muDutch, maChurch anosangana, anobatana ese tosangana semhuri imwe chete. Tikange tiri ikokoko hakutomborina muRoma, hakuna kana muAnglican, hakuna kana muDutch, tese tinenge tingori mhuri imwe chete. Mabiko atinawo musi weSaturday ndiye kutraya kureza mafunds. Tine mubatanidzwa wemadzimai watinenge tichiita muna June 14 to June 17 weWomen of Dominion. Saka tine vamwe vamaguest speaker edu atinawo, ngakuti one guest speaker ari kubva kuZimbabwe anoshandiswa naMwari zvikuru savanonzi Mai neMasango. Saka tine maexpenses atiri kuita in care sezvo tiri kuhosta Women of Dominion. Saka tiri kutsaya kuti vanhu vatibatsirewo kureza mafunds. Takakwanisa kuwana masponsors vakatipa zvakawanda zvatichaita maraffles. Saka tiri kukumbirisawo zvikuru kune vechizvarwa cheZimbabwe nedzimwewo hama kuti vakwanise kuuya vagotisapotawo pane donzvo guru ratinaro.
Zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviwanikwe zvichibatana pane mabiko akadai, uyezve kuenda kumubatanidzwa sei wamuri kurongera uyu?
SemaZimbabweans, kukosha kwacho ndekwekuti tinosimudzirana pana paculture yedu uye nehumwe chete hwedu, kuita sefamily imwe chete. Tikange tiri kuno kukure kwatiri tiri mhuri imwe chete. Saka tinenge tichitarisira kuti kana pange paine basa rakafanana neiro riri, tibatane pamwe chete, tine donzvo rimwe chete rekusimudzira nyika yedu yeZimbabwe uye nekusimudzira madzimai edu eZimbabwe.